chakutanga ndiye kuti vanhu vakanzwisisa kuti mai Mnangagwa semudzimai wemutungamiri wehurumende ndiwo vatingati mupazita wetourism kana kuti patron. Kana taona kuti chinonzi patron mupazita chii? Patron munhu uyo one person who supports with money, with gifts, my efforts, to endorsements, anything which can put up the name or sell the name of a particular organization. Saka munyaya dzekushanyirana nekunzwisisa dzakasiyana-siyana dzenyika yatingati tourism and heritage, mai Mnangagwa basa ravo ndirekubatsira kuti Zimbabwe ionekwewo. Kana muchida kubatsira kuti nyika ionekwe, munoshandisa munhu anoonekawo. Saka tikada kutarisa sangano ranga ririko kuSpain, isangano rakadai tourism, but mai Mnangagwa ramba vakamirira yatingatiya kana kuti pachirungu culinary tourism kana kuti gastronomic tourism. Gastronomic tourism vajonga it's a type of tourism here which is based on visiting food producers, food festivals, restaurants, nekuudza vanhu pamusoro pechikafu chemunyika menyu zvinoita kuti nerimweni zuva tavasiri kuona vanhu ndechekuti munozoshamisira remangwana iro kuAmerica mukapinda mudzi top of the range restaurant munosvika muchiorder sadza.
Asika kuve patron Dr. Mavhasa hazvirevi kuti wave gurukota, nokuti kune gurukota nemunyori permanent secretary nevamwe vari mubazi iroro, hazvirevi kuti ivo ndo vanenge vakutungamira pazvikwata izvozvo.
Dr. Makorora havana kuenda oga, makurukota anga ariko aitungamira, asi vanga variko kana vanorana program iyi vakaona zvakafanira kuti vakurukure napatron, vakurukure nemunhu ari kuita kuti the brand Zimbabwe izivikanwe, chikafu chekuZimbabwe chizivikanwe, madzimai ekuZimbabwe aremekedzwe. Kana ari pano ngatitaure naye, havasi kutaura nevanhu ava vakamirira mutungamiriri wenyika, vari kuzviita vakamirira Zimbabwe yese nekuti ndimai venyika.
Pane vamwe vari kuti hurumende yava Mnangagwa yanyanya kunge ichitungamidza mhuri yemutungamiri wenyika mune zvose mumapoka akawanda, imi munotiwo?
Chekutanga vajonga ndechekuti basa rinoitwa nemudzimai yemutungamiriri wehurumende kana wenyika ibasa rinoitwa naiye chete. Saka kana vanhu vakafara kana vakasafara ndiye anogona kuriita, uyezve ndiye azvipira kuita basa iroro. Saka hatingati pane mhuri yekwamunangagwa yatungamidzwa, asi kuti mai venyika vari kuita basa. Tatingangotaura ndechekuti mhuri yeZimbabwe yatungamidzwa kuita mabasa akawanda neZimbabwe. Ngatirasikai pakufunga